Sangano reYouth Africa nhasi riri kuunganidza vanhu vanobva kumativi mana enyika nechinangwa chekuzeya nekukurukura maererano neupenyu hwechirikadzi munyika yeZimbabwe. Chirongwa ichi chiri kutanga mangwanani ano nenguva dza10 o'clock kusvika na2 o'clock masikati paFood Nest iri paLongcheng Plaza kuBelvedere muguta reHarare. Dingindira regore rino nderekuti chirikadzi dzionekwe kana kuti dzibudikire mukurarama, mungave mubhizimisi, mumubato wemaoko, mune zvedzidzo, mune zvematongerwo enyika, mune zvemimhanzi, zvemitambo kana zvechitendero. Kuru wesangano reYouth Africa muZimbabwe vaClarence Mashavave vanoti zuva iri rakakosha zvikuru kuti vapemberere nekukurudzira chirikadzi dziri munyika pamusoro pemabasa makuru adzinobata mushure mekufirwa.
Chinangwa chekupemberera muno muZimbabwe kwatiri kuita zuva reWidows Day ndechekuti ticherechedze nekupembera chirikadzi dzemuno muZimbabwe dziri kuita mabasa anorova. Hatinoona dzese kuminda yedu, hatinoona mabhizimusi, tiri kuona chirikadzi chisumukira chaizvo. Uyezve nevamwe vasinawo pekutangira, tinoda kuzama kuti tive tichipawo vanhu ruzivo pamusoro pezvinhu zvavanoita zvavanoda kubatsirwa nazvo. Kuti tirambe tichisumudzira nekupembera chirikadzi dzedu. Tinoda kuti dzizive kuti kufirwa nemurume kana kufa kwemurume handiko kupera kwenyika, asi ndokutotanga kwechimwe chikamu chinoratidza kusimba kwemunhukadzi.
Muimbi ane mukurumbira Dudu Manenga, uyo achange achitaurawo nekufadza veruzhinji, anoti anofara zvikuru kunge aripowo pakucherechedza chirikadzi nekuti vazhinji vakarerwa nechirikadzi.
Makadi vatereri, ndiri kufara chose kunge ndiri part of this event yekucherechedza chirikadzi. Nekuti you know vazhinji vanhu vakarerwa namadzimai akangofunga kuti murume wangu zvaashaya, rega ndirere vana vangu ndisatarise zvizhinji. Naizvozvo inini ndiri kufarira izvozvo kuva part of that event kuitira kuti ndiremekedze ana mai ivavo vakazvipira kudaro.
Mumwe wevatauri munyori wenhetembo nenziyo vanoshandawo nemasangano evechidiki mukurudziro yezvetsika nemagariro vari kutarisirwa kutaura muzuva iri vaVictor Kunonga vanoti haisi nyore kukudza mhuri pasina baba, saka naizvozvo vanofanira kuti vatendwe.
Izwa rinotiyeuchidza mabasa anoitwa neshirikadzi kuchengeta mhuri, kukudza mhuri, kudzidzisa mhuri kuti vawanewo kuzviriritira ramangwana. Aiwa, tofana kupa kutenda kumabasa isa vanoita iwayo tichiakoshesa.
Nyanduri vari mukuru wekambani yeGumiguru vasimbarashe nyama dzavo vanoti zuva iri rakavakoshera zvikuru semunhu akarerwawo neshirikadzi.
Zuva reInternational Women's Widows Day izuva rakakosha zvikuru nechikonzero chekuti izuva rinotarisa matambudziko anowanikwa nechirikadzi kuti angakamurwe sei. Rakandikoshera kwandiri semunhu akarerwa nechirikadzi ndiri kumusha mushure maunge baba vangu vashayika ndakakudzwa naamai vangu mai wadzanai. Saka izuva rakakosha zvikuru kuti tirangarire chirikadzi tisadzikanganwe umatambudziko adzinosangana nadzo, uyezve toona kuti angatapudzwe sei matambudziko iwayo.
Vachipendera vamasha vave vanoti vane zvirongwa zvakawanda zvavanoita kubva mugore ra2013 semucherechedzo wekubatsirana nechirikadzi mukurarama.
Isu seYouth Africa kubva 2013 takabva tatanga kucherechedzawo zuva iri nekuripemberera muno muZimbabwe nedzimwe nyika dzatiri seYouth Africa. Uye kubva 2013 tatanga maprograms akawanda anosanganisira kutanga macommunity gardens, tanga mahome gardens, kuva nechikoro chekudzidzisa zvekurima, kuva nechikoro chinodzidzisa futi zvemabhizimusi nechirungu yatinoti entrepreneurship. Izvo zvaita kuti tive tine mabeneficiaries mamemba edu akagraduata kare seYouth Africa atori nemabhizimusi avo amwe anooperata mutown amwe anooparetera munharaunda mavanogara nemamwe avanotoita vari pamba, anosanganisira kugadzira dovi, kusona, kutengesa midziyo yemumba nezvakawanda wanda zvatinoona zviri kubatsira shirikadzi. Iro gore rino tiri kutanga chimwe chirongwa chekupfuya mbudzi, icho chatinopa shirikadzi mbudzi mbiri hadzi nemukono umwe chete kuti vatange kupfuya mbudzi idzi dzichiberekawo. Kana dzatanga kuwanda topota tichivapa kwekutengesera kuti vawanewo kurarama, tichiita maprogiramu akasiyana siyana anosanganisira even mbudzi dzekukama mukaka nembudzi dzenyama.
Muzuva rekucherechedza chirikadzi iri, vanhu vese vanenge vachikurudzirwa kuti vacheukewo chirikadzi nekudzibatsira mumatambudziko adzinosangana nawo muupenyu. Sangano reUnited Nations rinoti chirikadzi dzinosarurwa muzvinhu zvakawanda, uye kudzvanyirirwa netsika dzechivanhu nedzechitendero dzinovatadzisa kurarama zvakanaka panyika. Dzimwewo chirikadzi dzinoti dzinotorerwa midziyo yemumusha kana varume vafa, zvinopa kutambura kuvana vasara. Vamwewo ndovanoti kune tsika yechivanhu inogova chirikadzi senhaka kunge midziyo, zvichizoshayiswa mukana kwavari wekuramba kana kubvuma zvavanoda nezvavasingadi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muWashington DC, ndini Evans Zininga.